Amai Benedict Makumbe, avo vanogara musha wemabvuku muHarare, vanoti vaakushaya kuti vodine mwana wavo Bridget Mandimutsira, uya ane makore mapfumbamwe ekuberekwa, uya afushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda, iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa, yakazodevelopa to multiple skin cancers. Parizvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakatoafekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneki. Melanoma yakadhevheropa muna July. Pandakaenda nayo kusouth Africa ndakandoshayiwa mari yekuti aitwe scan, nokuti vana chiremba vaitiko havakwanisi kuita operation pasina scan. Pandakazowana mari yescan, chuma yaya yanga yava more aggressive zvokuti yaikura zvisingaiti. Pandakazodzokera naye vachiti vandoita operation, vakava chuma yacho yanga yakurisa zvokuti yanga yaafekta ziso, pati yemhino nenzeve nehuro. Saka ndipo pandakazobva kusouth Africa ikoko ndikadzoka naye kunokumba. Chuma yacho ikaramba ichingokura, ndobva ndamboenda kuParirenyatwa. Ndanzi ndiye naye kuti aite operation kuParirenyatwa. Vana chiremba vakati havakwanisi kuita operation yacho, saka zvo ndingori naye kumba. Asi vana chiremba kusouth Africa vakati ndidzoke naye vaite inonzi debulk pachuma yacho kuitira kuti isaramba ichiafekta, nokuti iko zvino yaakutodya side remhino. Ziso rakatovharika, tichatombozivi kuti ririmo mukati kana kuti harisisi.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kusouth Africa, asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Mumwe mugari wemabhuku vaPatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Sandaita sakuti dei kwakwanikwa vanhu vanokwanisa kubatsira mwana akadai, edza anga mawe wishes kana vhiri mapolitics acho anoti anomirira vanhu ndivakwanisa kuya kubatsira mwana uyu abatsirikane arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita izvi vazhinji vanorwa kuti musema vatoda kuswedera padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dziri dzichiva kuti vanhu vakadai vongotariswa. Sehurumende yeZimbabwe dei yakwanisa kuwana zvimwe zvinhu zvingakwanisa kuita kuti pange paine mishonga yemwana akaita seu, nokuti inodhura, mberi kwake pange anga asina kana chainacho. Saka zvaitoda kuti pawanikwe mawewishas akati wandei unomubatsira mwanasikana.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867, kana kuti inini ndinogara kumabvuku kuCaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachiva vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. asi vamwe vashandi mubazi rehutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi